Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina mbudzi 1 2016
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana tichiona nyaya yehupfumi pakati penyika dziri muno muregion. Dzese dzinodyidzana neSouth Africa zvakanyanya. Saka ini ndiri kuti kutoisa randi kunotova nani nokuti hatizoshayi mari sezvimashayirwa atikuita izvo.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti Zimbabwe iri kuremekedza mari yekuSouth Africa kuti ive iyo iri pamusoro mukushandiswa muZimbabwe.
Vaimbova mutungamiri weCuba vaFidel Castro vanorangarirwa nevamwe muZimbabwe nhasi.
Zimbabwe inocherechedza zuva reWorld AIDS Day iro racherechedzwa pasi rose nhasi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vakurudzira kuti hurumende itange kushandisa zvine mutsindo mari yekuSouth Africa senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House nhasi vatsvangirai vati hurumende inofanira kutaura neSouth Africa kuitira kuti ishandise mari yenyika iyi. Kunyange hazvo hurumende yakatora danho rekushandisa mari dzekunze muna 2008 dzinosanganisira marands ekuSouth Africa, mari iri kunyanyoshandiswa munyika idhora rekuAmerica.
Zvinhu zvakanonokerwa. Tingadai takatotanga kutaura neSouth Africa, takapuwa chitakaita pamwe chete neSouth Africa. Zvaingoitawo vana Botswana, zvaingoitawo vana Namibia, zvaingoitawo vanani, kuti vanotanga necurrency yerand. Because kana tichiona nyaya yehupfumi, pakati penyika dziri muno muregion. Dzese dzinodyidzana neSouth Africa zvakanyanya. Saka ini ndiri kuti kutoisa randi kunotova nani nokuti hatizoshayi mari sezvimashayirwa atirikuita izvo.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yeTradeLink Consultants vaPaul Gombingo vati kushandisa mari yekuSouth Africa zvakanyanya kunogona kuita kuti upfumi hweZimbabwe urambe huchiwira pasi.
Kushandisa mari yekuSouth Africa kunogona kuita kuti upfumi hwemuno murambe huchingowira pasi, nekuti maranzi anogara achingochinja chinja achingodonha tichienzanisa nemari dzekune dzimwe nyika dzakaita semaUS dollars.
Asi vatsvangirai vanoti hazvina zvazvinobatsira kuti Zimbabwe irambe ichitungamidza dhora rekuAmerica, iyo nyika isingatengesera nezvakanyanya neAmerica.
Zimbabwe ikaenda murand tineita apa nepari nani, nokuti tineitisa tichasevesa maUS dollar, nokuti maUS dollar anodhura and hatina trade yakanyanya neUnited States. Saka zvinhu zvese zvatinogadzira zvine zvitodhurira vanhu, kuti kana kutenga uko zvinhu zvacho hakuiti. Saka tisi tirungozvikuvadza zvisina nebasa rese. Kuda musi kuda kuita umbimitoka, kuda musi kuda kuzvishingisa, asi chokwadi chiripo ndechokuti tikasaenda murand tichaona nyaya yemabhondi hapana kwainosvika.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzaudza Studio 7 parunhare kuti kushandisa mari yekuSouth Africa zvakanyanya kunogona kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari sezvo Zimbabwe ichidzidzana zvakasimba neSouth Africa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mashoko avatsvangirai anotevera kuparurwa kwakaitwa mari itsva yemabond notes nemuvhuro iyo iri kurambwa nevakawanda. Zvichakadai, vatsvangirai nhasi vatambira mubato kudzoka kwavapowo madzore avo vaimbove nhengo yeMDC inomirira Glenview muparamende, vaPearson Mungofa avo vakambomirira Highfield muparamende vari mubato iri, pamwe nevaitungamirira makanzura eMDC mukanzura yeHarare vaVictor Chifodya. Vamadzore navachifodya vangave venhengo dzeProgressive Democratic Party inotungamirirwa navatenda ebiti ukuwo vaMungofa. Vangavave kubato reZimbabwe People First rinotungamirirwa namai Joyce Mujuru. Vatatu ava vati vaona zvakakodzera kuti vashande pamwe chete navatsvangirai, vachiti kumapato avanga vaenda hakuna tarisiro yekuunza shanduko munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Boka rehurumende rinoona nezvemvura reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA rinoti rakatanga kuvharira mvura vanhu vane zvikwereti zvaro senzira yekuti rikwanise kuwana mari yaro inodarika mamiriyoni zana nemakumi mana emadhora. Mukuru wezvekushambadzwa nekutengeserana muZINWA, amai Majori Munyonga, vakazivisa nechipiri kuti boka ravo rakanga rave kuzotora danho iri sezvo vanhu nemakambani vasiri kubhadhara zvikwereti zvavo, izvo zviri kuzoita kuti ZINWA ikundikanewo kuzogadzirisa mishina yayo. Pamari iyi, mamiriyoni makumi matatu emadhora anonzi zvikwereti zviri mumakanzuru, kuchitiwo imwe mari zvikwereti zvine mapazi ehurumende pamwewo nevarimi. Meya veguta raHarare vaBernard Manyenyeni vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo yanga isati yanzwa nezvedanho reZINWA iri. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti sevagari havasi kuzoshaya hope nedanho rekuvharwa kwemvura iri sezvo ivo vachibhadhara mitero yemvura kukanzuro yeguta reHarare. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Wagari wazhinji havana ukama wakabatana neZINWA. Wagari wazhinji wanobatana nekanzuru dzavo. Saka isu tiri kutarisira kuti kana iri nyaya yekuvharirwa kwemvura kana hondo dzepamusoro pekuwanikwa kwemvura, dzinofanirwa kuve pakati pewagari nekanzuru dzavo dzine vatungamiri wavakasarudza wega kwavanoendesa mari. ZINWA hatina patinoiona ichiita basa rekugadzira pombi dzemvura dzapwanyika. Hatina patinoona ZINWA ichiuya kuti iri kutambira zvichemo zvevagari. Hatina ZINWA paitiri kuona kuti iri kuunzwa kutambudzika kwevanhu. Saka kana yongouya chete ichitaura nenyaya yekuti vari kuda kureiza mari 141 million, inzira yatinotoona kuti ihurumende yahwanda neZINWA senzira yekutsvaga mari, sezvavakangoita kutora mari dzinoreizwa neZinara kumigwagwa uko.
Asi imi muri kuzoteerawo here kuti mubate chokwadi kuti kanzuru inenge yazosvitsa mari yemvura yamuri kubhadhara ikuZINWA kuti musazowanikwa muri kudivi rimwe remutemo?
Isu hatina pfungwa yekuedza kuda kuzvitsvaga nekuti tinoziva kuti pakufamba kwekanzuru, kanzuru yakatogadzira department rinonzi reHarare Water kana muri muHarare. Ndiyo iri kupa mvura kuna Natitungwiza, ndiyo iri kupa mvura kuna naEpworth, ndiyo iri kupa mvura kuna naNorton. Saka chatinoziva ndechekuti mumaripoti ose hapana pari kubuda ushandiri nekubata kweZINWA. Saka isu chatinongoda ndechekuziva kuti izvi zvese zviri pabhiu remugari nekuti remvura risi kuuya riri rega. Asi chatinoziva, tinotoziva kuti tine vashandi weguta reHarare vanotoshanda kumvura. Hatisati tambonzwa panotaurwa nezveZINWA.
Vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari paRunare muHarare neStudio 7.
Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvaungana muHarare nhasi zvichirangarira vaimbova mutungamiri wenyika yeCuba vaFidel Castro pamwe nekupemberera mabasa avo ari kuyemurwa zvikuru munyika dzemuAfrica pamwe nedzekuSouth America. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vaimbove varwiri vehondo yerusununguko pamwe nevanhuwo zvavo vapinda muurongwa hwaitirwa pamedia center muHarare nhasi vachiyemura mabasa avaCastro vachiti mabasa avakaita anofanira kucherechedzwa pasi rese. Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vanoti rubatsiro rwavakapa Africa rwakakura zvikuru uye runofanira kucherechedzwa.
Vanofanira kurangarirwa, ndozva zvinoreva. Vanofanira kurangarirwa nemabatsiro avakaita nyika dziri muAfrica uye vanofanira kucherechedzwa kuti pachavo vangawane rudo rwekuti Africa isununguko. Nyangwe vanga vasingavirirani neAmerica, nyangwe vanga vasingavirirani nedzimwe nyika dzekuEurope. Asi vangawane chido chekuti nyangwe zvakaita sei vaita yavaiti internationalism. Nekuti chiri kunetsa kumba kwako chakafa nechinhu chiri kunetsa kumbara zveAfrica, saka tokubatsirai kuti musununguke.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko muZimbabwe vaDouglas Mahia vanoti sangano ravo ndiro rakanyanya kurasikirwa sezvo vaCastro range riri gamba rehondo.
Masoko anenge ataure pamusoro paFidel Castro ndeyekuti dzimwe nyika dzekumamiri kwamakungwa dzakauya kuAfrica kuzotora kana kushandisa vanhu vari imomo noupfumi vari imomo kukurudzira manyika dzavo ivo dzavanobva. Asi Fidel Castro akakasira kuona nemaziso kuti hondo yokusunungurwa kwevanhu kana kuti kudzikinurwa kwevanhu, kusadzvanyirwa kwevanhu, yanga yakurwiwa iri muAfrica. Saka Fidel Castro akauya kuAfrica kuzorwa pamwe chete nevamwe vakanga vachirwira rusununguko, anga asinei kuti nyika ipi.
Vamahiya vanoti ropa revanhu vekuCuba rakadeuka kuAngola nekuMozambique, kunyange hazvo Cuba iri kure kure, nekuti vaCastro vaida kuti vanhu vese vawane rusununguko zvisinei nekuti vanobva kudunhu ripi. Kunze kwekubatsira munyaya dzehondo yerusununguko, vaCastro pamwe nehurumende yavo vakaramba vachibatsira Zimbabwe munyaya dzedzidzo, utano nezvimwe. Mumwe murayiridzi asina kuda kudomwa nezita uye akadzidza zvidzidzo zvemasvomhu nescience kuCuba, uyo ave kuzivikanwa nezita remadunhirwa rokuti Man Cuba, anoti aiyemura zvikuru utungamiri hwavaCastro zvikuru sei munyaya dzedzidzo.
Inini ndakabatsirikana kuti ndakadzidza masciences zvepamhando yepamusorosoro, maexact sciences zvoti chero pandakazoya kuro kuchipractisa mathematics necomputer science ndirikuona ndichitora namhendro panguva dzese panoita macombetitions zvakandibatsira in my teaching career as a Zimbabwean in the Africa.
Anoti Zimbabwe hayaibudirira munyaya dzedzidzo dai pasina vatungamiri vakaita savaCastro. Kunyange vamwe vechidiki vakaita sava Malvin Mukudu vasina kuona utongo hwavaCastro vanoti zvavakanzwa kana kuverenga pamusoro pemutungamiri uyu zvinoyemurika. Vanotiwo kunze kwokuenda kuCuba kunochema vaCastro, vatungamiriri vakaita sava Robert Mugabe vanofanira kudzidza zvakawanda kubva kuna vaCastro pamwe nematungamiriro avaita hurumende nenyika yavo. Vanoti mazuva avo ekupedzisera vaCastro munhu akabvuma uwere hwake akasiya basa, uye pachinambo chekubuda munyika vachinorapwa kunze sezviri kuitwa navaMugabe munhu airapirwa munyika make.
Ndoona saCastro ari munhu akatsungirira uye akaramba akamira pachokwadi mune maideas awo avaibhiliva in. Ndingatora nyaya yekuti vakura vakataura vakati inini handingakwanisi kuramba ndichienderera, ndinenge ndaakukanganisira nyika ndikaramba ndichitora majuties asingachakwanisi kuine mwiri wangu kuti ndinge ndichienderera mberi.
VaMukudu vanoti kunyange hazvo vaCastro vaive nezvipomerwa zviri kuitika muCuba pamwe nekuchemwa kwavari kuitwa kunoratidza kuti munhu aifarirwa nevakawanda. Asi vamwe vanoshora vaCastro vanoti vaCastro vaive munhu aida kufadza vekunze asi vanhu vemunyika yavo vachishupika, izvo zvakaita kuti vanhu vakawanda vatize munyika iyi vachinopotera zvikuru kuAmerica. VaCastro avo vakapinda muutongi nechisimba muna 1959 vacharadzikwa nesvondo pachiitiko chichange chine vatungamiri venyika dzakawanda dzavakabatsira vanosanganisira vaMugabe pamwe nemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Magatirira kunefenyure yevanu ye Studio 7. Tirikute fenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Muongorori wekodzero dzevanhu musanganiro United Nations anoti kucheneswa kwemarudzi kuri kuitika mune dzimwe nzvimbo kuSouth Sudan hakufaniri kunge kuchiitika. Amai Yasmin Suka vanotungamira chikwata cheUnited Nations Human Rights Council icho changopedza kushanyira kwemazuva gumi kuSouth Sudan vaburitsa gwaro ravo nhasi vachiti vanhu vari kutiza misha nekuda kwekupinzwa munzara uye kubatwa chibharo pamwe nekupisirwa misha yavo.
Vakuru vakuru United Nations vayambira kuti vanhu vari kumabvazuva kweAleppo vane kutambura kukuru. Vari kukurudzira kumiswa kwekurwisana kuitira kupa mukana wekuburitswa kwevakanyanya kukuvara kubva mugota reSyria iri pamwe nekuti chikafu nemishonga zvisvike kuvanhu vanofungidzirwa kuti chidimbu chemiriyoni vakavharirwa mukati.
Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatanga nhasi rwendo rwekuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita Cincinnati kuOhio mashoma vambenge vaenda kuIndiana vachinotenda vanhu nekuvasarudza kwavakaita.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Mamwe mapato anopikisa anga achiita nhaurirano dzekuedza kubatana pamberi pesarudzo dzemuna 2018 uye apeta nhaurirano idzi nhasi muCape Town kuSouth Africa. Nhaurirano idzi dzanga dzichikokerwa nava Rolf Meyer vekuSouth Africa kukare. Mapato gumi nematatu kusanganisira ZAPU, PDP, ADP, MDC inotungamirwa namuzvinafundo Washman Ncube nemamwe ndiwo ari kumusangano uyu. Asi mapato anopikisa akaita SMDCT inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neZimbabwe People First inotungamirwa naMai Joyce Mujuru akaramba kupinda munaurirano idzi. Vakaramba kupinda vachiti ivo havana kupiwa chinangwa chemusangano uyu uye vanotiwo havasi kufara nevari kukokera musangano uyu, vamwe vacho vavanoti vanoita zveusori. Ko nhaurirano dziri kuitwa idzi paine mutauro dzingabatsira nyika here? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kuna vaMafume kuti musangano uyu wakakosha zvakadii.
Nyika yedu tasvika pastage yekuti zvimwe zvese zvatiri kuita izvi kunongori kutamba tiri kumapoto kwenyaya. Nyaya yatava nayo ndiya vamugabe kuti vachipa, tozoona zvichaitika pamberi apa. Saka isusu zvedu hatina kunununa kukuru kwekuti veMDCT nePeople First havasati vapinda, hazvina kuipa. Tichawana patichataurana navo. Iko zvino tiri kugara tichitaurana navo, takamboita zvenera tese, takamboita chakati tese, hatina hedu maproblems ekuti tisakwanisa kutaurirana. Churchill akambotaura iye pavairwisa Hitler, akambotaura iye kuti dai Hitler akaataka Gehenna, iye Churchill ainda kuparlamendi yeEngland oti ngatibatanai naSatan kuti varwise Hitler. Saka pane tasvika panguva yekuti Mugabe kuti timurwise tinofanirwa kubatana nani nani chero watinenge tichifungira kuti ndiSatani, musiyai, mupurisa, musoja, upi. Tasvika panguva yekuti zvese zvese hapana kana solution tingataura chirungu chakaita sei, hapana kana solution yatichaita inobudirira muno muZimbabwe kana Mugabe aripo.
Va good.
Chokwadi chiripo ndechekuti isu hatisi kuramba kutaurirana nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Ndochino chikurukuru chandoda kuti vateereri veStudio 7 nhasi manheru anovahwisise. MDC haina kumbogara yaramba, ngatibwerekete, nemamwe ma opposition political parties ane muonero mumwe chete nesu tofunga unoziziva iwe blessing kuti MDC nemamwe mapati anosvika ndingangoti gumi nemanomwe tose toita gumi nevasere tiri muchirongwa chinonzi icho NERA National Electoral Reform Agenda icho chinonyanyo manyisa nyaya yekuti ngativei nemaelectoral reforms kuti takaona kuti dambudziko guru ratakatarisana naro uno muZimbabwe nderekuti ZANU-PF inobira maelection yakapedzira kuwina 1995 kubva 2000 maelection 2002 2005 2008 2013 nema by-election ose akaitwa pakati apa ari kubirwa ndosaka isu takabatana nemamwewo mapato ezvematongerwo enyika mamwe matuku kwatiri mamwe vakakurawo hapana watinosvora kuti uyu mukobvu uyu mutete uyu vamutsvuku uyu mutema hatisvorani asi dambudziko ratinaro nderekuti hatingazokokwi zvene tingangotiwo maforeiners muchirungu kuti douyai kuno kucape town or wherever tikugarisei pasi tikuyananisei kuti mutaure nezvecoalition
vamafumi mainzwa kai
hongu vagutu mukoma wangu zvangu kumutemo mukoma wangu zvangu pamakore and ndinohwisisa kwavanobvawo generation yavo ine inobelieve steric nemaboundaries awo akagadzirwa nanasisi John Rhodes anobva ati munhu wekusouth africa iforeina inini ndiri munhu uyauya watinoti mupan-africanist munhu wekusouth africa kwandiri hazi muforeina munhu ari kumozambique kwandiri hazi muforeina chiripo mugabe yavo ndonganyika ngaachindiende kana zvichida meeting kusouth africa tinoinoita meeting ikoko zvichida meeting kumozambique tinoita ikoko kana zvichida meeting pamba pavatinoenda ipapo
allright vaagotupinda itinzwa
dambudziko randiinaro nderekuti mukaona nokuti samwe tinotaura tichidai ndatinenge tichiziva inonzi muchirungu yainside information zvimwe zvomukatikati kuti mune ruoko rumwe rwusina kunatso kuti twasa twasa tingangoti zvemurimi rwechirungu hidden agenda
mutauriri wemdc tv obert gutu manzwawo zvakare kubva kumutauriri wepeople's democratic party vajacob mafume vaviri ava vanga vari parunare muharare
makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7
tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa909am 4930
kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave
Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekurangarira dambudziko reHIV AIDS reWorld AIDS Day muurongwa hwaitirwa kukwekwe vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reSouth AIDS amai Tariro Makanga Chikumbirike vanoti vafadzwa nevimbiso yapiwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti hurumende ichaita zvose zvainokwanisa kuramba ichirwisa utachiwana hweHIV ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Makanga Chikumbirike.
Chirongwa chanhasi Zimbabwe yanga iri kucommemoreta World AIDS Day sekungocommemoreta kwayanga iri kuitwa kucherechedzwa kwairi kuitwa nedzimwe nyika pasi rese saka tamba tiri kuMidlands Province kukwekwe vanhu vese kubva kunharaunda dzakasiyana siyana muno muZimbabwe vanga vari ikoko tanga tine mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vanova ivo vaonarable ED Mnangagwa ndo vanga vari guest of honor acting minister of health nemamwe makurukota maambassadors taitawo zvakare ambassador veamerica tikaita vakatungamirira CDC vakatungamirira PEPFAR muno muZimbabwe nevamwe vazhinji vanga varipo
kucherechedza kwegore rino kuri kuitwa pasi pedingindira rinonzi chii
taona isusu vanhu vazhinji vari kungofamba nairo dingindira riri kufamba naro gore rino rekuti ngativharei pombi inobudika kuti tiwanikwe tichiwana manew HIV infections muZimbabwe yavari kuti pachirungu closing the tap on HIV new infections vanhu vari kufamba nairoro dingindira
ndezvipi zvichemo zvaturwa nevari kurarama neutachiwana hweHIV AIDS
vanhu vanorarama neHIV vari kutaurawo zvichemo zvavo nekuti kunyange tiri kuti isusu mishonga yakunzi yavamo vanhu vari kutaura ivo kuti maCDC account tatowana vanhu vari kurarama neHIV vachitaura kuti vava undetectable kureva kuti virus mumwiri mavo harichawanike asi vanga vaine zvichemo zvakare kunyanya takatasa munyaya yekuti dzimwe nguva mishonga inogona kumboti netsei kuwana totarisawo zvakare kuti vanhu vanorarama neutachana hweHIV vanoda kuwanikwa vachidya zvakakwana asi nematambudziko atiri kusangana nawo muno munyika pane dzimwe nguva vanowanikwa vachisangana nematambudziko saka zvanga zviri zvimwe zvezvichemo zvavapa kumuteedzerwa mutungamiri wenyika kuti dai hurumende yagona kuvabatsira pane zvichemo zvavo zvakaita saizvozvo
ivo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vawanikwa vachitaurawo kuti chii pamusangano uyu
mutevedzeri wemutungamiri wenyika vataura ivo zvinova zvaombererwa nevanhu vakawanda zvekuti sehurumende commitment yavo yekuti vachange vachiisa mari kunyaya dzeHIV kunyanya takatungamirirwa neNational AIDS Council pane AIDS hongu iripo asiwo zvakare tavimbiswa kuti kubva even kune dzimwe homwe dzenyika tichange tiri kuwana rubatsiro
vanga vari hama itariro Makanga Chikumbirike vesangano reSAF AIDS vanga vachitaura parunhare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM cheWomen's Round Table tiri kutarisa nyaya dzine chekuita nezuva rekucherechedza nezvechirwere cheAIDS kana kuti World AIDS Day.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirei namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318.
Ko kambo rufu ndimadzongonyedze kubva kuna Oliver Mtukudzita vatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo ndiya pera regaiti mbotarisa misoro inawo zvakare.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti Zimbabwe iri kuremekedza mari yekuSouth Africa kuti ive iyo iri pamusoro mukushandiswa muZimbabwe.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeCuba vaFidel Castro vanorangarirwa muZimbabwe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel zim muchishandisa decoder reWiztech kubva na 7 PM kusvika na 9 PM. anokoeneka ene mufaro ndini Jonga Kandemiri nchiti murare zvakanaka vateereri
nenwenyu blessing zulu toksia imina ntunga milinkomo munau dzechindebele.